manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 10/2017. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamugabe utano hwavo husina kumira zvakanaka. Ava mutana ari kungosesekedzawo zvatinoona nguva nenguva. Dzimwe nguva vanonzi vadonha, dzimwe nguva vanonzi vadzedzereka.
Mumwe mukuru muhofisi yezvekudyidzana nedzimwe nyika anotenda kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaenda kuSingapore kunorapwa kunyangwe asimbaradza kuti havasi kunyanya kurwarisa.
Iye zvino tiri mushishi sekutaurirana nevanhu veLuxem Group of Companies kuti vachitipa nguva yatingati schedule of delivery yavanokwanisa kutiudza kuti mishina inenge yasvika rini munyika.
Zeki yotanga kutenga michina yekunyoresa vavhoti yeBVR mushure mekupiwa mari nehurumende. Mutungamiri weZifa waPhilip Chiyangwa vokurudzira vanhu munyika kuti vaende kuzotambira chikwata chemaWarriors kunhandare yeHarare International Airport. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaenda kunorapwa kuSingapore nemusi wechishanu. Asi mukuru uyu uyo ati titaure nemutauriri wavamugabe vaGeorge Charamba ati hake vamugabe havasi kunyanya kurwara sezviri kutaurwa nevamwe vanhu munyika. Hatina kukwanisa kubata vaCharamba sezvo nhari mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Akandike chitatu gore rino vamugabe vachienda kuSingapore kunorapwa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya yekuti vamugabe vakura uye kuti vave kugara vachinorapwa ndiyo yave kupa kuti mubato ravo muve nekunetsana kwakanyanya. Pane zvikwata zviri kurwira kuti zvitore chigaro chavo kana vachinge vasiya basa izvo zvave kusanganisirawo vakuru vemauto. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica.
Hapana chinonyanya kushamisa chekutanga pakuti vamugabe utano hwavo husina kumira zvakanaka. Ava mutana ari kungosesekedzawo zvatinoona nguva nenguva. Dzimwe nguva vanonzi vadonha, dzimwe nguva vanonzi vadzedzereka, dzimwe nguva vakaenda kumisangano vanenge vachingoratidza kuti mutana ari kuratidza kuti utano pamwe chete dzimwe nguva nenjere neingazonzi pachirungu coordination hazvichanyatsokunge zvichienderana. Saka iyoyo nyaya yekuti vamugabe vangange vabuda vachienda kunorapwa hatingatombovhunduki nayo. Tingatoramba chikoshedzera hedu isusu kuti chinotinetsa inhau yekuti pese pavanobuda ipapo semunhu achiri pachigaro zvinoreva kuti vanobuda nemari yenyika vachirapiswa nemari yenyika. Tazvitaura kwemakore akawanda kuti dai vamugabe vanga vari munhu ane chido nenyika yake mari yose iyo yavanobuda vachienda nayo kuSingapore kana kupi kwavanenge vachinzi vari kuenda vachindorapwa vachibhadhara vachidii, dai mari iyoyo vaitawo mutsane vanhu veZimbabwe vanga vazivawo kuti vakaitora ikange ichidyarwa muzvipatara zvemuZimbabwe navowo vaigona kutorapirwa imomo.
Ko munoonawo seimi kunetsana kwakanyanya kwaamo mubato reZANUPF panguva inoyi kuri kukushamisa iwe here?
Yave bata murefu, bata mupfupi muZANUPF, bata mukobvu, bata mupete, hatisi kutombokadzi. Zvinombotipawo zororo nekufema isu vamwe vana veZimbabwe kunyanyanyanyawo ivo vaya vaya vagara vachiita zvematongerwo enyika vari kumapato anopikisa, nekuti pari zvino zviri kuratidza kuti shamhu yakananga muZANUPF. Chandinoda kuti tibve tatarisisa ndechekuti mukaona vakuru vakuru zvekuchengetedzwa kwenyika vatingati maami generals vachinetsana nemakurukota ehurumende zvaakutoratidza kuti nyika yave zinyekenyeke vakaramba vachinetsana semanetserano avari kuita panogona kupedzera pakudeurwa ropa panogona kupedzera zvakare pakukonzera kuti munyika muite zinyekenyeke nekuti hapasisina akanyatsobata matomu ndiyo nyaya yavamugabe yekuti varipo asi havapo kureva kuti varipo asi vari kungoita sechitukwani vari kungoita sekuti munhu asisina kana chaakabata kana tambo yaakabata yangova ada atonga ndo zvaakuita kuti kunge mune zinyekenyeke mumusangano mavo uyezve nemuhurumende nemunyika yese nekuti rangarirai kuti mukaona zviri kuitwa navana vamoyo nevamwe varimowo imomo nevamwe vakuru vemauto nevamwe zvakaipa chose nekuti zvinogona kuzopedzisira zvasvitsa nyika kwamvura yacheka makumbo
nyanzvo munyaya dzezvematongerwo enyika vajoy mabenge vanoshanda nesangano recrisis in zimbabwe coalition kuchamembe kweafrica vari parunare mujohannesburg south africa nablessing zulu westudio 7 sachigaro wezimbabwe electoral commission kana kuti zec amairita makarau vanoti vakwanisa kubhadhara imwe mari kukambani yeLuxstone Group yekutenga michina yebiometric voter registration kana kuti BVR ichashandiswa mukunyoresa gwaro idzva revavhoti musarudzo dzegore rinouya. Vati vane chivimbo kuti vachakwanisa kupedza basa rekunyoresa vanhu paine nguva. Ngatinzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Titakapiwa mari yese yatakanga takumbira inove mari inokwana kutenga michina 3000 mari yenosvika 7.59 million US dollars ndiyo mari yatakapiwa nehurumende yatinayo pari zvino isu takabhadharawo mari inosvika muchikamu 50% yatakabhadhara kuLuxstone Group of Companies kuti vachikwanisa kutipa mishina iye zvino tiri mushishi dzekutaurirana nevanhu veLuxstone Group of Companies kuti vachitipa nguva yatingati schedule of delivery yavanokwanisa kutiudza kuti mishina inenge yasvika rini munyika kana tangove neschedule iyoyo kubva kuLuxstone tinenge tichizivisa veruzhinji mazuva anosvika mishina
saka ichinge yangosvika munyika makutotanga kuita basa renyu rekunyoresa vanhu
ichinge yangosvika takutanga basa redu asi ndoda kuti veruzhinji vanzwisise kuti panosvika mishina tinotanga nekudzidzisa vanhu vedu kuti mishina iyi inoshandiswa sei tichatitorera mazuva kuti tidzidzise vanhu vanogozokwanisa kufararika nenyika yese vachirejista vanhu saka kusvika kwemishina kwevo tabva tatotanga kuti vanhu chiuyai tinombotanga tadzidzisa vanhu vedu musi watinozotanga chirongwa chaicho chekuti takunyoresa vanhu tichadzivisa zvakare vanhu tichivaudza kuti tenge tiri panzvimbo dzipi nedzipi muprovhinsi yega yega sekutaura kwatakaita zvinhu zvakapera tinoda kuti urongwa uyu hunge hwakapararira nenyika yese huri national hatipanda kwatichasarudza kuti tichatanga uku kuti chimbomira tida kutanga nyika yese saka province yega yega inenge ine mavoter registration centers ayo aichatanga nayo neaichapedzisira nayo saka tichange tichiburitsa panguva dzinenge tichingoenda kuti iko zvino muprovhinsi yakati vari pakati svondo rinouya vanenge vari pakati svondo rinouya vanenge vari pakati
saka muri kutarisira kuti muchange muchidzidzisa vanhu vangani kuti mishina iyi inoshandiswa sei
tichatanga kudzidzisa vanhu vanoita makumi mapfumbamwe 90 vatinoti mamaster trainers aiva ndo vachadzidziswa nevanhu vanobva kuLuxstone vakabatana nevanhu vedu vekuzec vachadzidziswa nguva yekutanga ivowo ndo vatichazoendesa kumaprovhinsi kuti vachinodzidzisa vanhu vemumaprovhinsi vachaita voter registration vari paprovincial level
sachigaro wezimbabwe electoral commission amairita makarau vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 zvichakadaro vesangano rethis constitution our constitution campaign nhasi vaendesa matsamba enyunyuto kumahofisi evesangano rezimbabwe electoral commission kana kuti zeki mubulawayo nekune mamwe maguta munyika vachinyunyuta pamusoro pemitemo yakasiyana-siyana ine chekuita nekunyoresa vanhu kuti vavhote mutoro wedu wenhau taura ishava anotipa nyaya inotevera
Mtaurili we this constitution our constitution campaign wa Alfred Zirutwe wauza Studio 7 kutuwa miriwe sanga noravu mnjumbo za kasi anasiana mnyika kusanganzira mobilawayo vaende sa magwaru enyu nyuto kana kutipetition vajipa suchemo zavu kuma ofisi iboka Zimbabwe Election Commission. Wadzirutwe wati zumezoza waru kunyunyuta nazo inyaye kutu wanu waru kunziwa unze magwaru anorati za pavano gara kutu wako kwansa kuvota vajiti mtemo uyune ita kutu wanu wakawanda kunyanya wechi diki vasa kwansa kunyore sa kutu wako kwansa kuvota.
Zimu zaka siyana siyana one of them ndezwe kuti inyaye kuti ma proof of residence ma Zimbabweans vanu wano karapano kutu wawene ma proof of residence ime yacho inyaye kuti vanu wakasungwa vasa vota isu tota kutiba vote kwa zima Zimbabweans inenya ema diaspora vanu warikunze kwenyika they are still Zimbabweans so vanu fandra kutiba piwe mkano kutiba vote it's their right so ndo siripo pa petition yoye
vanaubo mslanga vanawe mmeriruwe this constitution our constitution campaign kugwanda vati wakwansa kuendesa gwaruravo renyuto kuma ofisi ezek mdoroba iri rikatambirwa izo zinowa zaitukwa wana ama ilange ilike mpofu vanawe mmeriruwe sanga norimwechete mugutare ulawayo mkuru we sanga nore this constitution our constitution campaign muzware Abigail Mupambi vati wapa zek kusuka mswa 20 we mwezi uno kutiva pe minduro pamsoro pezichemo zao.
Chatinota risila ndeche kutizeki, waka daru, havasi pavari in isolation ya ngatu nechurungu. Vano to exista, unu kuda kwe constitution yei. Vachito vao, vashandi wovedu, sewana ve Zimbabwe. Enda andiwoni chingaita kuti vashandi, varambe, kana kuti vazhuone vasingadi kuterera mabosses avo.
Studio 7, aina kwanza kunzwa kubva kune Rezek, panyaya iyi. Kuendeswa kwegwaru renyunyuto nesangano re this constitution our constitution campaign kuri kuitika apo vechidiki webato re MDCT vari kuti vachada kuratidzira pamaofisi ezek muHarare nemubulawayo vachichema chemawo pamusoro pemutemo yezek. Brian Dure avo vanove mutauriri wevechidiki mubato re MDCT uye varivo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vanoti hazvina maturo kuti vezek vasimbirire pakuti vanoda kuti vanhu vave nemagwaro anoratidza kuti vanogara kupi kuti vagokwanisa kunyoresa sevavhoti. Vabatla Tambo vanove mutevedzeri wesangano re Center for Public Engagement vachishanda nechikwata chemubatanidzwa weplatform for leveraging elections democracy and governance kana kuti pledge vanoti hapana chavanoona chakaipa pakuti vezek vati vanoda magwaro anoratidza kuti munhu anogara kupi. Vamwe veruzhinji vari kuchema chema kuti vezek havazi kugadzirira nekukasika nyaya yekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota vachiti boka iri rinogona kuzotadza kuita izvi nenzira yakanaka sezvo kwasara nguva shoma kuti sarudzo dzegore rinouya dziitwe. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Taurai Shava.
Bato rinopikisa re National Constitutional Assembly kana kuti NCA rinoti riri kufadzwa nemafambiro ari kuita gadziriro yaro yesarudzo dzeby-election dzekutsvaga achamirira dunhu rechiundura mudare reparamende idzo dziri kutarisirwa kuitwa nemusi wemugovera. Mutauriri weNCA vamadhoc Chivasa vanoti chiri kunyanya kuvafadza ndechekuti mudunhu iri hamuna mhirizhonga sezvinomboitika kune mamwe matunhu anenge achiitwa sarudzo dzerudzi urwu. Asi vachivasa vanoti vari kutsutsumwa nekubvarurwa kwemapepa avo ekutsvagisa rutsigiro nevatsigiri veMDCT. Asi mutauriri weMDCT vaobet gutu varamba mashoko aya vachiti vari kunzi vari kubvarura mapepa aya vanogona kunge vari vatsigiri vezanupf vari kuita izvi vakapfeka nhumbi dzebato ravo. Masangano akazvimirira anosanganisira Resume Rights ari kuitawo zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekukurudzira kuitwa kwesarudzo murinyararo. Chigaro ichi chakasara chisina munhu zvichitevera kushaya kwavakizito chivamba vaive vebato rezano PF. Vatakudzwa Guzete ndo vachamirira NCA. Mamwe mapato ari kupinda musarudzo idzi anoti rezano PF, Refree Zimbabwe Congress pamwe neProgressive Democrats of Zimbabwe. Ngatinzwei hurukuru yataita navachivasa pamusoro penyaya iye.
Vachagudzwa Guzete vari vobudirira zvikuru kutaura nevanhu vachisangana nevanhu uyewo vanhu vari kutsivimbisa kuti vachavhunira bato redu reNCA nezvinangwa zvakawanda zvinosanganisira kuti makandidates mamwe avari kukondesa navo havasi kutombooneka vachisangana nevanhu havatozikani nevanhu ikoko. rezani PF anenge ari candidate anotonzi agari nechimunzi vanogara kuzichavane saka varinya kuona candidate rese kubva pakatanga kukambeno kumanza ko
tinomboona munombonyunyuta munguva dzesarudzo dzakaita saidzodzi muchitaurawo nyaya dzekushunguruzwa gore rino zvakamira sei
ndingada kuti vateereri vanzwisise kuti constitution dzichimundura ine maparti ari mutown ine mapartiwo anenge ari kumapurazi kumapurazi kumapostas edu atinge tanamira hapana kamunhu anotombo matambura anenge aripo anachimatarisa asi tine dambudziko rokuti kana tazouya mudhorobha makatasangana namukobha nekunana senga tokuona maposta enca kudambura zvakawanda asi kuti chatakanzwisisa kubva kukandidheti yedu ndechekuti vanhu vakudambura maposta edu havasiri vanhu vezanu pf vanhu vakudambura maposta edu vanhu vakanyatsokuonekwa vatungamiri vemdc vanogara kunana senga nekunana mukobha vakatobatwa kakawanda vachitambura maposta edu saka zvinhu zvotishungurudza zvikuru kuti vamwe opposition party isitombori musarudzo dzacho vanoti havadizo sarudzo izvozvo vanofamba vachidambura maposta zenca tandodambudziko rataona ranyanya kukura iroro
saka mune matanho here amuri kutorawo panyaya iyoyo
matanho atiri kutora ndeyekuti kandidheti yedu vaguzete vachatoenda kunoziisa zeki nokuti patakamboisa chitemo ichi chekudamburwa maposta takanga tichitoti vanhu vanodambura maposta edu vanhu vezano kusvika tatozobata kuti vanhu vefifty saka isi toona kuti kunyange vatori musarudzo kandidheti yedu takai tiende kuzekuti indoudza vanhu vekuzekuti taakuziva kuti vanhu vakudambura maposta zedu ndevapi
vanga vari mutauriri webato renca vamadhoc chivasa vari parunare nestudio 7 dzimwe nhengo dzemapato enational people's party npp nezimbabwe people first zimpf dzinodarika zana dzainge dzambobva kubato remdct inotungamirwa navamogeni tsvangirai dzakadzokera kubato iri dzichiti ndiko chete kune utongi hwejekerere Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
nhengo idzi dzakaungana kumahofisi ebato remdct muchinoi nemugovera dzichizivisa nezvedanho ravainge vatura rekudzokera kumusha mumwe wevakadzokera kubato remdct ndivajasa mavhunga vekwazvimba avo vainge vave nhengo yebazi repamusoro mubato rezimpf vanoti vakafunga zvekudzokera kubato remdct nekuti kuzimpf hakuna utongi hwejekerere
taenda kuzimpf takashanda kugadzira mastructures kuita zvese kusvika zimpf raabato but chandakaona kubato rezimpf vakawanda vacho vakabva kuzimpf havazive chinhu kana temu inonzi demokrasi hakuna demokrasi ina handigone kuita leader anonzi chef I must be a servant kuzimpf hakuna yatingati servant leadership that's the problem
izvo zvinotsigirwa navatendai musonza vainge vave kubato renpp vanoti vainge vabuda mubato remdct vachifunga kuti pane shanduko ingaunzwe nemamwe mapato nekukurumidza asi vanoti hapana zviri kuitwa sezvo kuri kutungana kwembudzi
patakaenda kumusangano kuyawo taifunga kuti nhunha dzataive nadzo dzekuti dai mungaba achingobva uyu dai mungaba achingobva uyu takazongonoona kuti hazvina kusiyana maitirwo ari kuitwa basa nemaitirwo anongoitwa kuzanupf ikoko kuti simba ranga risiri muvanhu
vamusonza vanoti vainge vabuda mubato remdct nekuda kwekudziviswa kutora zvigaro zvavanoda mubato iri asi vanoti danho iri rakagadziriswa navatsvangirai pamisangano yavakaita yekusangana nenhengo dzavo mwedzi mishoma yapfuura
zvikonzero izvo zvaisanganisa kuvharirwa kunze kwaiitwa vamwati otikuisirana magokora ende izvi zvakagadziriswa nemutungamiri wedu wemusangano wemdct vamogeni tsvangirai ndinofunga kuti muchiri kurangarira pavakauya pano vachiti hapana munhu anofanira kuvharira mumwe munhu kunze
mutauriri wemdct mudunhu rematonaland west vablessing mandava vanoti bato ravo riri kukura uye zvicharerutsa basa riripo rekutsvaka rutsigiro musarudzo dzegore rinouya
zvinhu zvinofadza kuti musha uri kukura zvinhu zvinofadza kuti tava kubatira pamwe zvakare saka kuuya kuri kuita vamweko kunotofadza zvikuru kwazvo
mutauriri webato iri mudunhu rematonaland west vawilson makanyaire vanoti vanogamuchira vanhu ava nemaoko maviri
chatongoita isu kumusangano wekufara nekuvaumbirira mauto vadzoka kumusha totovatuma kubasa tendai mushandira sayo toudzawo vana vedu kuti aiwa tambirai vana vauya kumusha
Asi mutauri we NPP wa Gift Nyandoro vanoti ayo manomano ari kuitwa nemasangano ari kutya mutungamiri wavo amai Joyce Mujuru musarudzo dzegore rinouya. Vanyandoro vanoti zviri kuitwa izvi munongedzo wekuti MDCT yadzidza zvakaipa kubva kuzanu PF panyaya yekunyepera vanhu. Hatina kunzwa divi reZim PF panyaya iyi sezvo nhare mbozha yemutauriri webato iri varugare gumbo yanga isingadavirwi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vapfumbamwe vakafa vamwe makumi maviri nevashanu vakakuvara mushure mekupidiguka kwebhazi raive rakatakura vashanyi kubva mugomo muPeru neusiku wemusi wesvondo. Mashoko aburitswa padandemutande negurukota rinoona nezveutano muPeru anoti tsaona iye yakaitika makiromita maviri kubva pamuzinda wemutungamiri wenyika muguta reLima. Vamwe vanhu vanorwara nechirwere cheshuga kana kuti diabetes vanoti vari kufara zvikuru nekushandisa kwavari kuita nharembozha dzavo kana kuti app inonzi DNS Manage mukuzvivheneka kuti shuga inenge yakamira sei mumuviri mavo. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vanoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu munyika vane chirwere cheshuga, uye vamwe vacho vatoziva kuti vanacho nenyaya yekusaenda kunovhenekwa navana chiremba. Vanhu vasingazivi kuti vane chirwere ichi vanenge vane inonzi type 2 diabetes inokonzerwa nekudya zvinhu zvakaita sesadza kunyanya, munhu asingazvigwinyisi muviri uye kuva nemuviri wakakura. Vana chiremba vanoti munhu anogona kuona kuti ava nechirwere ichi kuburikidza nekuonda zvakanyanya munguva pfupi, kurutsa, kusaona zvakanaka, kusafema zvakanaka uye kungonzwa kuneta nguva zhinji. Asi vamwe vanhu ava vava kubatsirikana nekushandisa mushina wechizvino zvino wakaparurwa munyika gore rapera inonzi DNS technology. Mushina uyu unoshandiswa kuvheneka shuga inenge iri mumuviri wemunhu kana kuti DNS glucose meter uye DNS app panhare mbozha. China ndiyo yakaparura mushina uyu muna 2015. Kambani yeVivid Health ndiyo yakaparura urongwa hwekushandiswa kweapp iyi muZimbabwe mukupera kwegore rapera. App iyi yauyawo panguva yakanaka munyika sezvo vanhu vane chirwere cheshuga vange vari kuchema-chema kuti kuenda kunana chiremba kunodhura. Mumwe anoti abatsirikana neapp iyi ndiva Courage Chombo.
Mari yatakushandisa iko zvino kutesta yadereka chikombaini zvataishandisa kare, nekuti mukaona kuti nguva dzekare waifosi kwa kuti unoenda unoona chiremba, and uchiona chiremba every time paunomuona kuti akutesti unonga uchitobhadhara mari yeconsultation and uchiona nemari yekutestwa.
Izvi zvatsigirwa navasimba mapfumo avo vane makore gumi vachirarama nechirwere cheshuga.
Mishini inondibatsira pakuti ndikacheka shuga yangu inondiudza kuti zvandinofanira kunge nichiita, nekuti kudhara ndisingada kuva chiremba ndaitindikachekwa shuga aindiudza left zvandinofanira kudya nemararamiro nezvandinofanira kuita nemaexercise. Asi nemishini yemanje kana result yangu painobuda ipapo inobva yatondiudza kuti shuga kana yakakwira ezvino waufanira kudya chikafu chakawanda sei.
Mumwe wevakuru veVivid Health vaBlessed Musisinyani vati kambani yavo iri kupa vanhu pachena kamushina kadikidiki aka kanonzi mobile glucose meter kanoiswa panhare mbozha kubatsira kuverenga mamiriro eshuga.
Takaiwana mukana wekuti tikwanise kuunza mushina wayo kuno kuZimbabwe, nekuti takaona kuti vanhu vazhinji vakanga vakukwanisa kunge vaine mafoni. Tikaona kuti mushina uyu sezvo uchishanda nefoni unobatsira zvikuru.
VaMusisinyani vanotiwo sezvo vari kupa mushina iyi pachena munhu anozotenga wanonzi mastrips anoiswa ropa. Mukuru weZimbabwe Diabetes Association, Dr. John Mangwiro, vaudza Studio 7 kuti vanofadzwa zvikuru nekushandiswa kwehumisha uhu mukuderedza mari inobhadharwa nevarwere.
Varwere vedu vanenge vadivo va kuzvitungamirira pakutarira chirwere chavo cheshuga ichi.
Sangano reZimbabwe Diabetic Association rakurudzira kuti makambani ari mune zveutano akaita seVivid anodzidzisawo vanogara kumaruwa mashandisirwo eApp. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Manhau dzemitambo. Mutungamiri weZifa waFilip Chiyangwa vari kukurudzira vanhu vose munyika kuti vaende kunhandare yendege yeHarare Masikati kunotambira chikwata chemaWarriors, icho chakashura mari nekudambura Zambia 3-1 kuSouth Africa neZuro chichibva chasimudza mukombe weCOSAFA Castle Cup. Blessing Zulu Studio 7 abata vaChiyangwa ndokuvabvunza kuti vari kunzwa sei nekukunda kwakaita chikwata.
Asi pane chamuri kurongerawo here vakomana ava seZifa sevanhu vasimudza mukombe vakabatanidza nyika yose kudai?
Nguva dzese nogara ndichida kuti vafare, saka tinenge tingori nezvirongwa zvakasiyana siyana. Munoparura kana vasvika.
Muri kutarisira kuti vakomana ava vanodzoka kumba riini uye muri kudawo kuudza vatsigiri vemaWarriors kuti kudii?
Vanodzokera kumba mangwana, uyezve masapotazi ngaauye kuzohondorinda kuti mangwana vane vanhu vakawanda vachauya kuzovatambira.
Pane nguva here dzavari kutariserwa kuti vange vachimhara muHarare?
Vanga bailanch time vari vasvika.
Mutungamiri weZifa waFilip Chiyangwa. Iye zvino tichaenda kuna Michael Kariati, mutori wedu wenhau dzemitambo, kuti tinzwe kuti vanhu muHarare vari kutambira sei mashura akaitwa nemaWarriors.
Chikwata ichi neZuro chakasimudza mufaro nekunyora peji idzva munhoroondo yemakunda neCOSAFA Castle Cup, apo chakaita chikwata chekutanga kutora mukombe uyu kashanu nekurakatsva Zambia 3-1 muRoyal Bafokeng Stadium. MaWarriors akapa mufaro kumhomho yeZimbabwe inogara muSouth Africa, avo vaive munhandare iyi neavo vaiona mutambo uyu vari muZimbabwe, nezvibodzwa zviviri kubva kuna Knox Mtizwa nechimwe chete kubva kuna Talent chawapiwa. Zvafadza veruzhinji muZimbabwe, kusanganisa vatribal munyanyi, avo vanoti vanofarira chikwata cheyadha muZimbabwe.
Awadi kuvara. I'm happy. Wozi ndiro faro nyeza itwa nemaWarriors. Wozi maWarriors aita se atamba bhora zvakanaka. And Tanzania is expected to win for Zambian. Wozi Zambian team is a good team.
Mutsigiri weDynamos vaStanford Motsi vanoti kutora mukombe uyu kunopedza kudzikisirwa kwanga uchiitwa maWarriors pasi rose kubvira muna 2009, apo vakapedzisira kukunda mumakwikwi aya.
Mafaro kwatiri vanhu veZimbabwe, nenhau yekuti tinenge tichidzikisirwa zvakanyanya.
MaWarriors akatora mukombe uyu zvinodadisa mushure mekunwisa zvipodzwa 10-10 mumitambo mitanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kubudirira kwakaita chikwata chemaWarriors mukusimudza mukombe weCOSAFA mushure mekukunda Zambia kuSouth Africa neZuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mumwe mukuru muhofisi yezvekudyidzana nedzimwe nyika anotenda kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaenda kuSingapore kunorapwa, kunyange asimbaradza kuti havasi kunyanya kurwarisa. ZEC yotanga kutenga michina yekuvhotesa yeBVR mushure mekupiwa mari nehurumende. Mutungamiri weZifa Philip Shiyangwa vokurudzira vano munyika kuti vaende kunhandare kunotambira chikwata chemaWarriors. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande namutungamiri Nkomo.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 10 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Isusa esempi ukuzamazama lokho kukhona kubudlelwano buka Professor Moyo. Yikuthi uProfessor kuzwakala sengathi wala ukusekela ukuthi uzandla ezibomvu umnumzana uMnangagwa kube nguye ozathatha umbuso ngemva kukaMgari.
Inkokheli yebutho iqhubeka ilwisana lomphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo empini yokubanga isikhundla sikamongameli Mgabe.
Isizathu sokuthi ahambe ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa esukela abantwana bezimbabwe zejike. Akunasizathu sokuthi phela khona yena yeke lilizwe lakhe lisisa yena abe hambe sakelatshwa ngaphandle kwelizwe.
Umongameli Robert Mugabe udlulisele phambili umkhankaso welupane ngoba eseye kwele Singapore ngesiphangiphangi ukuya kwelatshwa.
UZulu weZimbabwe utshayela ihlombe iqembu lamaWarriors ngokuthatha inkezo yeCOSAFA Cup.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Inkokheli yebutho iqhubeke ngokulwisana lomphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ngempelaviki empini yokubanga isikhundla sikamongameli Robert Mugabe phakathi kweqembu elisekela umnumzana Emmerson Mnangagwa leqembu leG40 elibikwa lisekela unkosikazi Grace Mugabe. Umkokheli wamabutho alwa esemoyeni uEmma Shaw Perez Shiri uchotoze umoyo embikweni wethule kumaphephandaba kahulumende ngempela viki esithi umoyo ungumuntu omubi njalo owabaleka empini. Umkokheli wengatsha zonke zamabutho uGeneral Constantine Chiwenga laye wethule amazwi afanayo ngeviki edluleyo lapho ethusele khona umoyo esithi kabasoze bamvumele ediliza ibandla lezano PF. Yena umoyo wethu le amazwi yakhe izolo esithi uShiri kazithulele nje athi zwi. Uphinde wathi uChiwenga kumele atshele abantu ukuthi wabhalelwa ngubani izivivinyo zakhe zePhD. Ngezinye indlela lapha umoyo uthi uChiwenga wathola iPhD le eUniversity of KwaZulu-Natal kwale South Africa ngokuqilibezela. Ukudlephana phakathi kukamoyo lenkokheli yebutho lokhu sokuthiye abantu abaningi besola kakhulu ukungenela kwebutho kwezombusazwe. Omunye wabo yingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzima Gonya.
Esintwini eyomdena ingenwa kodwa ke kusho ukuthi abantu beke becocisane nje ngempi yomdeni umdeni ongaso wethu umdeni wezano okusobala nxa ukulandekisiswa kuyinto kwabo kuzwakala ngani isisusa esempi ukuzamazama lokho kukhona kubudlelwano buka Professor Moyo lezinye iziqiwi zezano lezi yikuthi uProfessor kuzwakala sengathi wala ukusekela ukuthi uzandla ezibomvu umnumzana uMnangagwa kube nguye ozathatha umbuso ngemva kukaMgari.
ubona izala nkomoni po ngoba abanye balokwesaba balokwethuka bathi mhlawumbe kawusoze kugcine kuhle kwinto lokho njengoba sibona laba abanye ababili ukuthi ngaba kubuto ngabantu abesatshwayo phela abaphethe isikhathi
hayi khona sibili kwesatshwa bengabe besesatshwa kodwa ngibona ngani la imoyo uyesabela angikhole ukuthi umuntu elingamphatha nje mahlayana angani kuthiwa ngumhwayibheji womuntu la uchiwenga kumbe nguyo parents shiri nxa kuukuthi befuna ukulwisana layo umoyo ngiqinisa lokuthi eginya amaganu izithembile fowethu ukhona laye umoya abe uthembile ngoba angikhole ukuthi ukhona uzadubula omunye emgwaqweni kodwa nxa ukhumbula mandulo akuvabanga ukuthi lapho kuba lempi khona phakathi kwezani kuphele nje kungena sidumbu isikhathi esiningi ngabantu abalochuku bavame ukubulalana asazi okwamanje ukuthi kozala nkomoni kodwa sithemba ukuthi uzophepha umphokabulevu
ukhona into elungileyo na babu magonya ukuthi abantu abakubutho babe bengenela kundaba zomba ngazwe indaba zombusazwe njengesikubonayo kwamanje kumbango wezanu PF lo
eqinisweni mfokankomo ayisikho okuvunywa isiqu sombuso iconstitution lokho yikuganga lokho kwenziwa ngabezombutho ukuthi sebengenela ku-issues ze-politics ku-civilian life
umnumzana Mqondobanzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane
Umongameli Robert Mugabe usedlulisele phambili umkhankaso kademele awenze elupani ngempela sonto ngemva kokuya kwele Singapore ngesiphangiphangi lapho ayekwelatshwa khona. Umphathintambo wezembiko umnumzana Chris Mushowe utshele intatheli zindaba ukuthi umongameli Mugabe uyohlolwa nje kuphela hathi ukuthi uyagula. Lokhu sekuthiye abanye abafana lomqoqi wenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosazana Rita Ndlovu besithi lokhu kutshengisa sobala ukuthi sekumele aphumule.
Lokho kuyamangalisa kakhulu kakhulu ngoba khonapho uyena ule sizathu sokuthi ahambe ayezama ukuthi impilo yakhe ingamhluphi kodwa ethekela abantwana bezimbabwe zedukeze akula sizathu sokuthi khonakhona yena yeke lilizwe lakhe lishisa yena abe hambe siyakwelatshwa ngaphandle kwelizwe lokho kuyisizathu sokuthi sibili kubona ukuthi ngala ndaba labantwana bezimbabwe okwase kuphela yikuthi impilo yakhe ibe yihle angabi le ndaba lokuthi abanye abantu badike kanjani and lama-tips akhona lawa yimali emele ukuthi ngabani ilungisa ilizwe kodwa uhlezi usemgwaqweni kokuphela okuyikuthi abantu bezimbabwe ngabani kulonke babona ngelihle libona ngalo ngaba izeleka bamvoteli ukuthi abuyele esikhundleni
kodwa nxa sikhangele ukubana lesi yisikhathi sokukhankasa njalo sizwa kuthiwa ubemele ayekhankasa elupani kodwa kasayenelisanga ngempilakahle yakhe ungathini nxa ukhangele khona
kanti bebeyakhankasa ekhankaselani akunaza kukhankasa okwakhe kuphela yikuthi kahlale phansi ngoba lokho okumenza ahlale ehambile seyadinga impilo kwamanye amazwe ukutshengisa ukuthi vele yena sekhulile mina nginethemba lokuthi izini khonaphana kunjalo kuthi kunomuntu omunywana ongathatha leso sikhundla abe ngumprezidenti kanti kuyini okwenzakalayo khonaphana okwenza ukuthi angaphuma athi kangiphumi yethi kulabantwana abancane abangenelisi ukuthi babuse leli lizwe so vele akunasizathu sokuthi vele ahambe ekhampeni ungakhangela ama-khampeni zakhe vele uyabe sekhampeni lawo lango-2013 imfazi yakhe ngiyowayedize ekhampeni labanye lakathesi futhi kuze kwenzakala njengoba nehlala esitela ukuthi izamfuqa ngebhara ayekhampela isebhareni so kutho ukuthi vele ingqondo yabo yokuthi kumele baluthe bayekufa belokhu beluthe thina abantwana bezimbabwe sidukele yenesezibuselelo labantu abakhe.
Hello ke ngunkosazana Rita Ndlovu umqoqi wenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Inhlanganiso yezakhamizi zewange sicele idale lephalamende ukuthi lisuse inhlelo zamanzi ezandleni zogatsha lezinwa lizise ezandleni zikamunicipala walelo dolobho. Kusicelo sayo esifikise idale lephalamende ngolwesihlanu, inhlanganiso yeWange Residents Association ithe iWange Local Board iyo emele iqhube inhlelo zamanzi ngoba izinwa isehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi. Idolobho leGwanda lalo lithethe inyathelo elifanayo kumaviki ambalwa edluleyo. Sixhume umqoqi wenhlelo zeWange Residents Association umnumzana Fidelis Chima wachasisa okunengi.
Izinwa ile tendensi yokudisconnecta amanzi ingela court order. Then isizathu sesibili is that iZimbabwe Power Company yiyo epampa amanzi from iZambezi ihambisa ku-water treatment plant. And kulamanye ama-organizations that are donating ama-chemicals ezinwa. So izinwa eyenzayo ikucollecta i-revenue kuphela. And then S3 ngeyokuthi izinwa yona icollecta annually approximately 800,000 imali leyo ikhamba ugovernment sina ama residents we can't let izinwa to account for imali yona le. So under normal circumstances we want it to at least iWange Local Board to take over the running of water, because kuba simple ukuthi thina ama residents siyenze iWange Local Board into i-account. And then it is that also thina ngokuthi yona izinwa billing system yabo so questionable. So ama residents bachona be complaina, bachona be bonela, bevuya kithi futhi ibilling system yakhona ayikho credible. Ngicela ukuba ingeza kaphile ukukhala ngani kuyehlula. Yikho sahamba eParliament on Friday to petition ukuthi iWange Local Board should take over the running of water like any other local authorities in Zimbabwe.
EParliament kona basamukela njani isicelo senu?
Akungela any problem. Bathatha i-petition and the promise to come back to us. And hopefully, asibone ukuthi kuyakalele any challenge to that effect.
Umnumzana Fidelis Chima ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeWange Residents Association.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhla sixoxa ngokuphumelela kweqembu lama-Warriors athole inkezo ye-Costafa Castle Cup ngokunqoba iqembu le-Zambia elethi Polopolo ngesonto.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa kwele Egypt abika ukuba abulele abantu abayisithupha abanakanelwa ukuthi ngamalunga eqembu labalwa becatsha abe Islamic State kusehlakalo sokulwisana kudutshulwana phakathi kwamacele omabili lamhlanje emadabukakusa lapho abe ISIS endlini abakade becatshe khona.
Udubo lokusilela kokudla lukhanya lukhula emhlubulweni waseHorn of Africa, ikakhulu emazweni afana laseKenya leSomalia ngoba izulu lingananga kuhle lonyaka. Abenhlanganiso yeFemine Early Warning Systems Network bathi kulabantu bose abayizigidi ezintathu kweleKenya labedlula izigidi ezintathu kweleSomalia abahlaselwe yindlala.
Abakhubazekileyo eZimbabwe bathi lokho luselela usizo lwempahla yokusebenzisa kwezemidlalo etshiyeneyo ekuqinisa umzimba ukuze benqabele ukuqansa kwenani labatholakala belemikhuhlane engathelelwanayo ebalisa otshukela leya hypertension iBP esibhahile kuZulu ngoba engelanhlelo zokuqinisa umzimba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bathi lesi simo siyingozi enkulu kumpila kahle yabo njengoba ukukhubazeka kungathi ukuba abahlaselwa yimikhuhlane njengabanye bedinga labo impahla ukuze baqinise imizimba yabo. Unkosikazi Chipo Chikwature ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Association for Sport of the Blind.
Ngoba njengakathesi sifuna ukuthi ngoku ngadlala nemigobho leyana edlala labantu abangaboni uyafika ukuthi ihole yangkhona yabe ingayenzi. Ufike lapho kokuthi umuntu akwanisa ukungena kwezinye indawo le-wheelchair ngoba uyabe ufuna ukudlala layo, so kanye akusayenzi ngoba lokhu alokhu kusemuva kakhulu. Ngathi uhulumende uyazama ukuthi kube le mali yokuthi balungise konoko kuphela ingoku ngasincedi ngoba endaweni eziningi kunzima.
Umnumzana Elford Moyo ufundisa ezemidlalo eDaniko Project ngokhubazekileyo ohamba ngamadondolo. Umoyo uthi siyadanisa isimo sokubana ilizwe liqhubeka lisehluleka ukubanceda.
Lapha eZimbabwe asikafiki kuklasi yokuthi sithi khona khona indawo zethu ezidlala khona ama-sports ziyakwaniseka ukuthi abantu abakhubazekileyo badlale khona. Inkinga esilayo kathesi. And ungakhangela i-sport equipment yangkhona. Ngibona ngabantu azenze ubambe bona apho. I-sporting equipment yangkhona asilayo. Senze ukuyathatha kwamanye amazwe lapho atholakala khona. So even in terms of ama-ground, malutshwane akwanisa ukuthi abantu abakhubazekileyo banjani bedlale khona.
Umeli wabakhubazekileyo edalela ephalamende, uSenator Anashiri okhubazekileyo laye utshengise ukukhathazeka okukhulu ngalesi simo.
Siyakhangela namhla okuningi ukuthi siyabona ukuthi into lezi esifana lama-wheelchair yokudlalisa imidlalo iyadula kakhulu. Kodwa sikhangela ukuthi uhulumende angaba laye azuze asizuzele ama-wheelchair ukuthi sisebenzise kumbe kuma-Paralympic Games, kuma-games, kuma-province onke, kumbe sizuze yokuthi akwani team.
Ethi udingeka ukuba batholiswe labo impahla yokusebenzisa ekuqhubeni imidlalo ehlukeneyo njengabanye benqabele ukubanjwa imikhuhlane engathelelanwayo.
Siyathaba kodwa isicelo kuhulumende yiso sokuthi siyachela njengabantu abakhubazekileyo ukuthi lathi ama-facilities, environment, lapho lathi siyabe sifuna ukuthi sidlalele imidlalo lakho kuwe disabled friendly, lathi sidlale imidlalo leyi lathi sithabile.
Inhlolisiso esezithe zenziwa zikhomba ukuba isilinganiso sokulitshumi ekhulwini senani labantu elizweni kungabakhubazekileyo ngendlela ezehlukeneyo, lanxa kumele banakekelwe njengabanye bahlezi bekhala ngokungananzwa. Uhulumende sithi akalayo imali yokubatholisa indingeko zabo njengokumele akwenze. Lakusekelo sombuso laloba ikhona imithetho neziqondiso zokunakekelwa kwabo, kuba nzima ukuthi kulandelwe ngoba uhulumende ethi lokhu kungafezeka kuphela nxa imali ithe yaba khona. Abakhubazekileyo laba bathi lesi yiso isikhexo uhulumende alokhu esebenzisa ecatsha ngomunwe lalapho esanelisa ethi akala mali. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ivandla leMDCT selikhuthazwe ukuthi likhankase kakhulu emaphandleni ukuze linqobe kukhetho oluzayo. Inkuthazo le iphume kuhlelo esilethulela lona enkundleni yeFacebook uhlelo Zimbabwe Today elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7. Abaphatheke kulolu hlelo bathi kungamanga imbiko yethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer ethi ibandla leli likhanya selibalekelwa ngabalandeli. Umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo lonobhala obona ngenhlelo zaleli bandla umnumzana Bednico Bebe bathe baqhuba kuhle imikhankaso yokhetho njalo ibandla labo lokhe liqinile. Asizweni uMakhumalo uBebe lo Bebe bekhuluma ngodaba lolu kanye lomnumzana Sikhumbuzo Moyo yena ohlala kwele South Africa.
Siphakathi komuzi waseZimbabwe sikhuphisana lezizalwana zaseZimbabwe sizikhuthaza ukuqakatheka ukuthi bambe bayebhalisa ukwenzela ukuthi bathole amathuba ukuthi bakhethe inkokheli abazifunayo.
Kulo phenyo olusanda ukwenziwa olutshengisa ukuthi MDC kungani iyathelela kancane kube sokusithi iZANU-PF kungani abantu bayayisekela siwa kungene khonapho ma.
Sisanika iy'ngcitshi zethu ukuthi zicubungule ukuthi i-aprobarometer itshoni. Njengoba ikhona thina njengebandla sithi khona inkokheli zonke zisuka kuphansi ebantwini zisiya phezulu kazingene kwizulu ikakhulu emakhaya ngikhuluma kunjenje basabalele bangena ngezindlu ngezindlu sikhuthaza likhankasa ukuthi abantu bambe uyerejista ukuqina zizaqina kodwa abantu uyayazi ukuthi vele uma ufuna lo muntu othole induku wena uvi izandla kuba nzima kodwa kakutho ukuthi kuzasinisa khonokho.
Are baba Bebe kunjani?
Ngiyaphila kunjani?
Hayi mphila kakhulu. Nanko ke phela sesokuloku kankaza kathezi. Kuyaphumelela kumbe ikhona ngani kuyimgoqo?
Vele imigoqo lapho kuhluthekwe khona ikhona ngoba abantu bayakhala bakhala izinyembezi. Nxa abantu bekhala izinyembezi banjengomuntu osegalula. Umuntu nxa esegalula uyabambana ngoba yini akubonayo. So okuyenzakalayo ke Zimbabwe ukuthi umumo kawusamanga kuhle akusadingi ukuthi omunye atshele omunye ngoba umuntu uyazikhuthela. Akusadingi njalo umuntu ukuthi omunye atshele omunye ukuthi lokhu kwadalwa kwini wonke umuntu uyakwazi okwakudla naye. Njalo kakusadingi futhi ukuthi umuntu atshele omunye ngoba bayakwazi bonke abantu ukuthi kufanele benze. Xa befuna ukuzikhipha-ke ehlutsheni lolu okuqakathekileyo ukuthi bazikhangele njengabantu ukuthi bayafuna na ukuhlala ngendlela abahlezi ngayo.
Okwamanje-ke isengilo baba-ke uSikhumbuzo Moyo. Mnumzana Moyo kunjani?
Yebo kunjani Mtokisaa?
Mphilile kakhulu kunjani eJozi khonapho?
Hayi Jozi mathini yathisa nje namhlanje.
Nathi udaba lamhlanje sikhuluma nge-MTCT.
Hayi mina ngiboni la abantu bengasebezasenzela okunye okungcono because ukhanye ngathi sokwehlule isikhathi sesisiningi and njalo bake baphiwa i-chance yokuthi bake baphiwa ngabantu umbuso but ngendaba yokugwala bachedele emuva bona bewawinile ama-election so akuleke indlela abangayenza ngoba vele bayaziwa sebabamunyumula la abantu bezayo.
Lapho lizwe umnumzana Sikhumbuzo Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa obekhuluma kuhlelo lweZimbabwe Today. Lizwe njalo kumnumzana Bednico Bebe obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeMDCT kanye lo Nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli saleli bandla.
Kwezemidlalo uZulu weZimbabwe lokhu ebobotheka lapho icabanga ngokunqoba ukwenza iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors elenelise ukuthatha inkezo yeCOSAFA Castle Cup izolo. Ama-Warriors anqobe abafana beChipolopolo abakweleZambia nge-3-1 ukuze banelise ukuthatha inkezo okwesithupha. Umkhokheli wenhlanganiso yeZifa uPhilip Chiyangwa ukhuthaze abasekeli beqembu ukuthi baze ngobunengi egcekeni lendizamtshina ukuthi bazemukela amajaha ama-Warriors. UChiyangwa uthi yena iZifa izaphathisa ama-Warriors ngokubabonga kodwa cacanga ukuthi bazabongwa ngani njalo wathi abantu beze ngobunengi. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya okade senkundleni yeRoyal Bafokeng Sports Palace usipha lolu daba ngokugcweleyo.
iqembu leZimbabwe lingqobe eZambia nge3-1 ngemva kokuba umgadli uNox Mthizwa odlala ephikweni uTalent Sharp kanye lovimba esandleni sonxele uOcean Mushure betshayele emambuleni. Ukunqoba okwenziwe ngamaWarriors ephakamisa inkezo yesihlanu yeKwasafa ujabulise kakhulu umsekeli kamqeqeshi uBongani Mafu.
Winning trophy means a lot kimi, like it's a team ngoba into esisebenzele kakhulu ukuthi sithole iteam kusela 5 days ukuthi kube le tournament sibahlanganise sibenze babe iteam esebenza ndawonye is something that is wonderful and abafana laba I like to thank them for being a team. They were on time every time.
Umafu uthi njalo ujabuliswe indlela uMthizwa wadlala ngaphansi kwakhe kuqembu leHighlanders adlale ngayo kulenkezo.
A very good player. A very good player. I'm very proud of him. And I think from the first time that I saw him, Dala Wing, I changed him to the middle. And he's flourished there. It's a natural position for him. So it's a lucky break for both of us, which is ended up man of the tournament here.
Umthizwa, okay, to enjoy umdlali. Odlale ukudlula bonke kuMkezo weKwaSafa. Kukanti uCaptain Ovid Karuru. Nguye oqedela amagoli amaningi etshayele emambuleni kahlanu. Umqeqeshi uSunday Chizamba. Nguye oselinkezo eziningi zeKwaSafa enezimbili njalo engakazela ahlekelwe ngumdlalo kulenkezo. Inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe zibukele umdlalo lo eRoyal Bafokeng Sports Palace edolobheni leRustenburg kusifundazwe seNorth West kwele South Africa. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eRoyal Bafokeng Sports Palace eRustenburg kwele South Africa.
Silisa lomuntu yagula ingoma ka Obadaya Matulane ichaheli talali gqiba uhlelo lwethu ke lwalamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inkokheli yebutho iqhubeke ilwisana lomphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo phezu kodaba lwesikhundla sikamongameli Mgabe.
Umongameli Mgabe na udlulisele phambili umkhankaso wakhe welupane ngoba esekwelatshwa kwele Singapore.
Selugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje, igama nguChris Gande Lilala.
Lo ntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.